A very good evening, Zimbabwe. Welcome to the Women's Roundtable on Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, August the 18th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on the Women's Roundtable, we're looking at developments currently unfolding in Kenya in the aftermath of the announcement of Deputy President William Ruto as the winner of the closely contested presidential race and Raila Odinga disputing the results. President-elect Ruto announced yesterday he would be setting up his cabinet regardless of the legal challenge that may come from his rival Odinga. But the Constitution prohibits him from making an official cabinet appointment if he's being challenged in court. Let's listen to what he said in a report from Associated Press.
Blackmail, intimidation, threats have come to a stop. I want to promise the people of Kenya that our administration will have nothing to do with the blackmail we have seen, the threats we have seen, the fear that has been sold around the country, that you cannot talk to this or that person because they don't share your political view. There will be no room for exclusion of any part of the Republic of Kenya. We are going to govern in a manner that makes sure that no part of Kenya is left behind. I expect that the public service will serve Kenyans equally, without any preference to communities, or any preference to political affiliation.
That there was President-elect Ruto. Meanwhile, in a press conference in Nairobi yesterday, Odinga's running mate Martha Karua remained defiant, saying her party would explore all legal and constitutional avenues to get their victory, she said had been deferred.
On the matter of the election, ours is victory deferred, but it's coming home. And that's the message to everyone. As we explore avenues, all legal and constitutional avenues, let everybody know victory is coming home. Our figures show that we command the National Assembly. Just like I said the last time, the Senate, our competitors are up by one, but the National Assembly, we command.
That there was Martha Karua speaking in Nairobi. Mr. Odinga also reiterated that his party had given elected leaders a brief about their plans that they were going to take and have the approval of the Azimio coalition to implement these steps.
We've given them a brief as where we are with regard to presidential elections, and they have approved the steps that we have decided to take as a Azimio coalition.
That was Raila Odinga speaking about the plans his party has. Outgoing President Uhuru Kenyatta lost several powers when the Kenyans went to polls on August 9, 2022, and is now in temporary incumbency phase. Under the Kenyan constitution, Mr. Kenyatta cannot wield power to appoint people to key positions and cannot pardon convicts. Because Mr. Odinga has indicated that he is challenging the result in court, his actions are plunging Kenya into a constitutional crisis that will see if Mr. Odinga files a petition in the Supreme Court, the National Intelligence Service not briefing Mr. Ruto as enshrined in the Constitution. The Supreme Court will determine the petition within 14 days from the date it was filed, and its decision will be final. Three of the seven judges going to hear this petition election were part of the justices that nullified Kenyatta's re-election in 2017. Nasi mchirongwa tirikutari sasaru zoze mu Kenya izozoita mutauro wakanyanya mushure mekunge va Odinga avo vanonzi vakakundwa na Ruto vati havasi kutambira zvakabuda musarudzo idzi uye vari kuenda kumatare. Varuto vakazivisa kuti vachaenderera mberi vachigadza makurukota avo kunyange paine kusahwirirana nezvakabuda musarudzo idzi, asi pasi pemutemo Varuto havakwanisi kugadza dare remakurukota kana dare repamusorosoro risati ratambira kuti ndivo vakakunda musarudzo iyi. Vaodinga vane mazuva manomwe kuti vakwidze nyaya yavo kumatare sezvinodiwa mubumbiro remutemo. Kana nyaya iyi ikapinzwa mudare, vatongi vanofanirwa kuzeya nyaya iyi mukati memazuva gumi nemana kubva musi wakasvitswa magwaro ekupikisa mudare iri. Kupikisa kwavaodinga kwakabuda zvakabuda musarudzo iyi kunosiya zvinhu zvisina kumira zvakanaka muKenya. Pari zvino vaKenyatta havachina masimba akawanda kubva musi waenda vanhu vemuKenya kunovhota musarudzo. VaKenyatta vakangobata matomu uye havakwanisi kudoma vanhu vavachaisa pazvigaro zvepamusoro, ukuwo vasori havakwanisi kunge vachiudza Varuto zviri kuitika sezvo vanenge vachipikisa mudare. Dai pasina kupikiswa, dai Varuto vachisangana nevakuru vakuru vevasori vanobva kuNational Intelligence Committee vachiudzwa mamiriro akaita zvinhu semutungamiri akamirira kugadzwa pachigaro. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kutarisa zviri kuitika kuKenya. Regai tinzwe kubva kuna muzvinafundo Gadzirai Gwekwerere vanova chizvarwa cheZimbabwe chinodzidzisa kuFlorida vachitaura nezvingadzidzwe neZimbabwe kubva kune zviri kuitika muKenya.
Isu sevana veZimbabwe tine zvakawanda chaizvo zvakanaka zvokudzidza kubva kusarudzo dzakabva kuitwa kuKenya. Chekutanga, tinodzidza kuti kuKenya vanopikisa nevagara vari panyanga vari kutonga vese vanga vachipuwa mukana pangava pazviviti viti kana pamukana wokuita macampaign rallies, magungano okutsvaga vatsigiri. Saka tinoona kuti kuKenya vaOdinga vanga vari kuopposition navaRuto vanga vari pautongo vose vanga vachingopuwa mukana wokuti anoda kuita magungano anosununguka navanhu vavo vanovadawo vanovatevera vanoita magungano avo muunyararo. Vari kuopposition vaOdinga ngwachita magungano avovo muunyararo. Kwozoti chivhitivhiti chenyika changa chichingotefenyura zvisinei kuti ava ndivanokwikwidza vari panyanga here kana kuti vari vanopikisa. Saka izvozvo zvinhu zvatinofanira kudzidza seZimbabwe kuti maopposition parties apiwe mukana wokutsvaga rutsigiro murunyararo uye vasingamiswi. Tongonzwa zvona kurirana sezvinoita muZimbabwe kuti mapurisa amisa icho nenge azoti mutemo wokurambidza vanhu kuungana zvinova zvinotyora kodzero dzavanhu nebumbiro remutemo renyika ratinoti constitution, nokuti constitution inobvumidza vanhu kuti vaungane parunyararo vachiita zvavanoita chero zvamatungirwo enyika chero kutsvaga rutsigiro. Tinoonawo zvakare kuti madzimai anga ane mukana wakanaka chaizvo neuwandu hwavo vachitsvagawo rutsigiro pane zvematongerwo enyika. Saka izvozvo zvinhu zvatinofanira kudzidzawo muZimbabwe kuti madzimai awaniswe mukana wokuti vazvishambadze uyewo wokuti vawane mukana wokubatsirawo mukuumbwa kwehurumende nokutongwa kwematunhu kana kutongwa kwenyika chaiyo. Tinozviremekedza izvozvo. Kwanga kune runyararo kunyika yeKenya, tinosiwanzunzwa zvinoitika muZimbabwe ndingatipa muenzanzi we 2008 kana iwo we 2018 takaona vanhu vachizopfurwa nepfuti chaidzo nama live bullets namauto.
that there was Professor Gadzira Gwekwerere, a Zimbabwean living in Florida, giving her view on what Zimbabwe can learn from the Kenyan experience. Another Zimbabwean businesswoman and female rights activist in Canada, Sharon Jobo, also gives her take on the Kenyan elections and urges women to register to vote so that they can participate in next year's election in Zimbabwe.
Enguthande kakhulu ngokhetho lweKenya yokubana kulolu khetho bekulabo mama abanengi akade bethatha ingxenye be-step forward bengama-candidates kuleyi election. Imbiko ephuma khona eKenya iveza or ichaza ukubana lonyaka bathole omama abanengi than emandulo ababeyingxenye kulolu khetho. Esingakufunda njengelizwe leZimbabwe from ukhetho lolu lweKenya yikuqakatheka kokubana nxa ukhetho soluphelile impumela yokhetho kayibikwe ngokushesha, kungabi lo lesikhathi eside esidlulayo phakathi kokuqeda ukhetho lokutshela abantu ama-results aphuma kulolu khetho. Imbangela yokubana ngitsho njalo yikuthi esikhathini esiningi sithola ukubana nxa ama-results okhetho engaphuza ukukhulunywa abantu bagcina besiba lensolo, abantu bagcina bengelathemba ukubana ama-results lawa abawatholayo ngama-results aqinisekileyo yini. So isisindo sama-results engani siyehla ebantwini, baya phela ithemba ababili themba kubana ama-results lawo ngama-results awangeqiniso ngama-results aqinisekileyo. So esingakufunda njengelizwe leZimbabwe ukubana nxa kungatholakala i-technology ephathisa kubana nxa abantu behlanganyela kukhetho ama-results abe ebalwa in real time, abantu bebe bebona ukubana kuphumane kulolu khetho, njalo ama-results, total results, ahle a-communicate ngesikhathi. Lokho kuyanika i-credibility ku-result ephumayo kuleyo i-election. EZimbabwe okwakhathesi simatasatasa sikhangela sikhankasa ukubana abantu babhalise ukuba lengxenye kukhetho. Nxa ungabhalisanga ukuvota awusoze ukwanise ukuvota. So engikukhuthazayo ukubana abantu baphume ngobuningi babo bayebhalisa ukubana labo bakhethe, ikakhulu omama kumele siphume njengamanina siyebhalisa, bayebhalisa ukubana bahlanganyele kulolu khetho oluzayo ngo-2023. Nxa ngisitsho njalo ngiyananzelela ukubana omama zikhona iingxaki ezibapreventayo ukubana bayebhalisa ukuhlanganyela kukhetho. Ezinye iingxaki lezi zifana lokuswela isikhathi. Omama okubenza baswela isikhathi ukubana imisebenzi abayenzayo endlini yimisebenzi eminingi njalo ebathathela isikhathi eside.
That there was businesswoman and female rights activist Sharon Jobo speaking to Studio 7 in Canada. Now let's take a break, but please stay tuned.
Since it's 19, she will, she'll
For those that have just joined us, we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. And now for perspective, we are joined by our guest, Margaret Zinuwe, of the training monitor. She is a training monitoring and evaluation officer at the Women's Academy for Leadership and Political Excellence. Good evening and welcome to Live Talk.
Good evening, Marvin.
Hey, aiwa, tinokuchinga mizai ne mufaro. Tinoona kuti muri mumwe weavo vakakwanisa kuenda kunoona zvanga zviri kuitika ku Kenya kuma elections. Mukatitsana nguru kuti makaona zvakamira sei.
All right. Isusu tanga takamboone madzima yatinotsena noda kuzova nokwidza kupinda muzvigaro zvamapato ese muZimbabwe. Takakwanisa kuenda navo kuti vakwanise kunoona nekudzidza kuti ndezvipi zvavangaunza kunyika kwedu. Saka isusu mukongorera kwatakaita takaona kuti vakadzi kukwikwidza kwavo muzvigaro zvekamusoro zvinozvika kupresidenta kuri pamashoka zeyo kwakusina madzimai akwanisa kukwikwidza sevapurezidendi. But sashow of mapresident aikwikwidza vanga vane three vavo vanga vane madzimai eka mavice president. Zvinova zivi zvechinhu zvaipoindawo kuti pane hope kuti madzimai achapindawo muzvigaro. But kune zvimwewo zvigaro zvakasiyana like magavena mamt takaonawo kuchipinda madzimai aikwikwidza ende vamwe vacho vakakwanisa kuwinawo. Ende takafara kuona kune madzimai echidiki aikwanisa kukwikwidzawo achitorawo zvigaro ende vamwe vacho vakakwanisa kuwinawo. Zvimwe zvezvinhu zvatakaongorora zvatinofarira seorganization zvatakakwanisa kuti dai tikadzidzawo muZimbabwe dai tingazviindiwo muZimbabwe ndezvekuti takaongorora kuti kenya anobvumidza vasungwa vanogara mumajeri kuti vaive vanokwatidza their right to vote vanobvumidza kuvhota vari kumakuvimana emajeri akasiyana vanenge vari zvinova zviri zvinhu zvakanaka. Takaongorora futi kuti kukenya vanobvumidza vagari vanhu vazvizvarwa zvemukenya zvikunyika dzakasiyana like madiasporians vanobvumidza kuvhota kwavari ikoko zvinova zvinhu zvakanaka kuongorora semuZimbabwe. MaZimbabwe background are not in Zimbabwe and they are not seeing kuva vanovhotawo munyika mavo. So kana zvisi chikwanise veyataiti zvinhuzvo zvinokopiwa vakwanisawo kuti maZimbabweni avhote ari kumakurimana akasiyana. Also ndakanotsa kuti maelection official maelection agent akanga ngarivaia vana vechidiki ende madzimai aiinkludwa inova epositive thing muillinos empowerment movement but madzimai akainkludwa acharamba achiva nechidokadoka chekubatsira zvinozoita kuti pave neequal representation of women in all decision making positions.
Maybe if you can just take us through, what's your takeaway? What would you say Zimbabwe can learn ahead of its own elections in 2023 that you observed in Kenya?
Okay, my major takeaway, and then you're a citizen. Mukuongorora kwatakaita takaona kuti pane campaign period yese yakaitwa muRunyararo tinoona kuti makore apfuura muZimbabwe kodzero dzemadzimai dzinombunyikidzwa panoitika violence yakawanika ende kuti madzimai akawanda agova anotaku asingadi kubatawo kukwikwidzawo muzvigaro zvepolitics. Saka kana chise Zimbabwe ndiva chinhu chakakosha chachinofanirawo kubudzidza from Kenya kuva kuti our political environment ive isina violence pasina kumbunyikidzwa nekodzero dzevanhu yeke zvitwe ine free manner mapato ese achikwanisa kukambena zvakanaka pasina anokanganiswa.
Maybe if we can go into English for a little bit. We heard a lot of the monitors that went to Kenya saying that there was some kind of a women's center that was sent up just to cater for, you know, issues that women were facing. Tell us a little bit about this. Okay, I'm saying there was some kind of women's center that was at some of the polling stations where women could come and discuss about some of the problems that they were facing during the actual voting. Did you witness anything? What did you see on the ground?
Okay, unfortunately for us, my polling station at Karayenda, Kawanda, I've never found any women's center for us specifically.
Asi kune vamwewo vakaenda vanga vachiti kwaiitwa chii?
Ne vakaenda isusu kana takanzwa vakangoti vakaenda ai kanzi kumba isi kunotsvakozi chitimu zvavakanzwa zvekuti madzimai akaenda aikomplena kuti vakasvika papolin station na6 zvikazodzoka mumba dzimba dzavo kuti abasi yemumba but na6 yavo havana kukwanisa kusvika vachivhota nokuti materials achiwandiswa neiebc yekukenya anga asati asvika akazosvika 2 hours later takazoya kuti mitsetse iyebese vanhu vakwanisa kupindana mumitsetse mamiya vanhu vakazoenda kumba later than be expected takamisa mabasa aifanira kuzoita vadzokera kumba.
Maybe just going back to what you do actually at WAWP, why are we seeing so many young women in Zimbabwe not taking up leadership positions? What's the drawback?
Okay. All right. As my voters in this candidate, nyanyanyiye kuti havana chouviri kuti ukwanise kukampeina unodewo mari nokubatsira kuita like kana kuchefotoko pakana reti rako panomination kot anwachanga sionina mari yekuita izvovo saka madzimai haana mari kuti asupporte their campaign activity asupporte their leadership activity saka isusu sevapo tinovabatsira pakwadzidzisa like watsira zeleadership nekwatsira zesocial entrepreneurship cause takaongorwa kuti madzimai wakamutsena kuti mutungamiriri anogona nga adzidza anogona nga ari mutungamiriri but haana that economic mass inozomuenabler kuti akwanise kuva notora chigaro cause kuti mutungamiriri kune some expense yakunoya nepo then takaongorora zvekuti madzimai anosangana nevhaiolensi yakawanda pakuita mukutungamirira kwanyika saka vamwe vacho vanobva vachakakutya kufungwa torit umwe akaitwa so umwe akaitwa so sai ndakadanya muchinda mberi akaitwawo sei semudzimai.
Regai timbopinda muchirungu muzvarezi nhumwe. If you can just, you just told us in Shona there what, why women are shunning taking up some of these developing or, you know, like decision making positions. Can you tell us in English, what are they saying are the challenges for women, especially young women, to take up decision making positions, especially in politics?
Okay. So some of the things, like the political playing field is uneven. Where, like, already political parties are not providing political party lists that reflect gender equality. Because if you notice, some of these women, they actually want to compete and contest and lead. But then if you notice, they forward their names to their political parties. But then after the primary election, they don't qualify, they don't win. So some that is some of the drawbacks. Then there's no open space where women can campaign without fear of being intimidated or being labeled negatively. And the political terrain for women serving leaders is tough because women do not have equal coverage as men to the mainstream media to campaign freely. So if you notice recently, there's too much hate speech against women or women on social media. So this is one of the major drawbacks for women. They feel like their name will be painted black. They feel, okay, what if my teacher is speculated on social media? What then my family will say? What will be my social position in the community? And also, there's no available political financing to support women campaigns. For instance, like promotional materials and upkeep for their campaign materials.
Going to the issue of registering to vote, we see, you know, figures coming in from ZEC are not looking very good when it comes to women that are actually registering to vote. Do you have any campaigns where you're actually trying to educate women to register to vote as well?
Okay, so it's Women's Academy for Leadership and Political Excellence. Your campaign has not, you know, 2.2 million votes for women from women. This campaign yakanyanya maringe nekuti tikurudzire madzimai kuti akwanise kunongoresa kunovhota. Anyoresa kunovhota azonokwanisa kunovhotera mudzimai kubatiro riipi raari. That's going to vote for a woman. To support her into madzimai, to madzimai kana zopinda muchigaro, anokwanisa kuzoita come back to us representing the issues that are pertaining to the women.
Mm-hmm. Please stay on the line, Musharezi Numwe. I have a caller. Hello, caller. Hello, Vamashava Makadi. Aiwa, tiri wadi tinokuchinga miza ipachirongwa. Tukutaura nemi muri kupi?
Mutaura nemi ku South Africa, East London.
Ah, taura iti inzwi.
Tinangota wale suduma ira ne my elections. Apetu waku nilivili.
Ku Kenya taura iti inzwi.
Ku Kenya, sekutora kuti semaoni wa andinozvita nyaya yekuKenya inyaya yekuti chandiona chinenge chakatikanganisikei kuKenya inyaya yekutora time kusati kwadudziwa ma elections. Because kuKenya takatarisa kuKenya vanhu vakavhota zvakanaka ende vakavhota nerunyararo. Zvatinoshuvirawo kuti idai zvaitika muZimbabwe. Nekuvhota kwediaspora zvinhu zvakatidadisa chaizvozvo, takaona kuti zvinhu zvinenge zvinoita kuti kodzero dzemadiaspora dzinge dzichiremekedzwa. Izvo takazvifarira. Asi chatakazotitokesa nacho inyaya yekutora time maelections asati adudziwa, nekuti pakutora time toona kunge ndo pakazoya pakubirirwa bhozi zvaibuda musarudzo dzichiverengwa. Nezvakazoitika hazisiri izvo zvatakaona, zvatakaona nemafambiro azvo kuti zvakafamba zvakanaka. Hazviratidzi kuti zvakafamba zvakanaka, zvinoratidza kuti patime yakatorwa pachiverengwa maelections pane chitsotsi chinenge chakaitika, nekuti vhiki yese yavakatora vachiverenga haina kutifadza ende takatoona kuti pane zvichaitika ende zvoshuwo zvakazoitika zvakaita seizvozvo.
Saka imi munoona kunge Zimbabwe ingadzidza chii kubva apa?
Ndakatarisa kunyika yedu yeZimbabwe. Tinoti Zimbabwe chaingatodzidza yakadzidza ipapo inyaya yekuvhota kuvanhu vari kunze kwenyika. Zvarwa zviri kunze kwenyika ipapo ndo chekutanga chatakati dzidzei ipapo. Chechipiri takadzidza kuti maelections anofanira kunge achiitwa murunyararo, zvisina masoja anopindura mukati, zvisina mapurisa asinga achimbunyikidza kodzero dzevanhu. Vanhu vanenge vachiita zvavo zvakasununguka vasinga achikana kurwa nehanya. Maoni atakaita kuKenya kwakusina kuvhiringidzwa kuvanhu.
Aiwa, tinokutendai chaizvo mukoma Maxwell Mashaya, mumwe weavo vari paFacebook page yedu yeVOA Shona. Pane vamwe zvakare vanyora paFacebook page kwedu, mukoma 4DM Tawanda vanyora ivo vachiti zviri kuitika muKenya izvi, chero timu yebhora inorohwa hapashaye mitauro. Takaona vaPisto Mosimane varohwa mufinal pakaita mashoko, but hazvina kuchinja, mukombe wakatoenda hawo. Aiwa, thank you so much mukoma for Bita Wanda for giving us your comment there on our VOA Shona Facebook page. But let's go back to our guest. Mushare, pindai tinzwe pachirongwa, murise. Hello, caller. Hello. Yes, hello. Mushare, muchiripo here. Mushare Margaret Zinumwe. Hello, okay. Chitipai mazwi enyu ekupedzisira muzvare Margaret Zinumwe.
Ore, ndiri mazwi angu ekupedzisira ndeungori kudziro kuvanhu vechikadzi, madzimai kuti madzimai tinaye dzedu dzinzuke, kuti makodzero dzedu dzinzuke. Hunge takwanisa kuti madzimai agova chitungamiriro, hunge madzimai akwanisa kutirwa zvigaro zveutungamiri. Kana ndingakudza madzimai, let's go and register to vote and vote for a woman.
Thank you so much, and thank you to all those that are following us and also listening to us on all our platforms, and to our guest, a marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington, saying let's meet again tomorrow.